Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera nhasi kuri musi wemugovera kuCards 20 2021 makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Ray Choto Ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekuchira dambudziko rechirwere cheCOVID-19. Hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakambove mutevedzeri womukuru wemapurisa vaMovis Griffiths Mpofu varadzikwa nhasi muHarare. Muimbi wechidiki aive nemukurumbira Saul Musaka uyo aizivikanwa nerekuti Saul Jah Love aradzikwawo nhasi muHarare. Nengo gumi dze MDC Alliance dzinosungwa kumashonaland west uko dzanga dzichironga kuviga mumwe wadzo akashaya nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vakambove mutevedzeri wemukuru wemapurisa vaMovis Griffiths Mpofu pamwe nemuimbi wechidiki aive nemukurumbira Saul Musaka uyo aizivikanwa nerekuti Saul Jah Love varadzikwa nhasi muHarare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachikurudzira vanhu nemapurisa kuti vatevedze gwara ravamupofu avo vati vaive nerudo nenyika yavo Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
Vachitaura parufu rwavamupofu avo vakashaya nemusi wechishanu chapfuura kuulawayo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatsanangura mufi semunhu aive akazvininipisa vachiti pakawana Zimbabwe risununguko vakapinda basa semupurisa vari pachinzvimbo chepasi pasi chaconstable kunyange hazvo vainge vakadzidzira basa iri kuhondo
to him the supremacy to serve independent Zimbabwe was of paramount importance than the post.
Kwavari nyaya yechigaro yanga isina basa, vakashandira nyika vari mupurisa vachiita basa ravo nerudo neunyanzvi uye zvine mwero.
Vamunangagwa vati vamupofu munhu aigona basa rake uye vakakwidziridzwa kusvika pachigaro chemutevedzeri wemukuru wemapurisa vakawanawo mhenduru dzakawanda dzekugona basa kusvika muna 2003 apo vakasiya basa. Vati mapurisa anofanira kutevedza gwara rakafamba navamupofu uyewo vati hurumende yavo ichatsigira mapurisa nezvikwanisiro zvese kuitira kuti akwanise kuita basa ravo nemazvo.
Let me end my address by asking us to emulate
Regai ndipedzise ndichiti tese tinofanira kutevedza zvaiitwa navamupofu avo vakatisira chiga cherudo kuda nyika yedu pamwe nekudanana zvisinei nekuti munhu anobva kudunhu ripi.
Vaenderera mberi vachiti vana veZimbabwe vanofanira kudzivirira rusununguko rwavo urwo rwakaunzwa nevanhu vakaita savamupofu. Vati nekuda kwekuzvipira kwevanhu vakaita savamupofu Zimbabwe yakatora mapurazi evarungu uye hurumende yavo ichatora minda kune vasiri kuishandisa ichipa kune vechidiki. Vamupofu avo vange vave nemakore makumi matanhatu nematanhatu ekuberekwa vakaenda kuhondo muna 1975 uye vasiya mudzimai nevana vana nevazukuru vatanhatu. Zvichakadai Saul Jah Love uyo akapiwa ruremekedzo rwedunhu kana kuti provincial hero aradzikwa nhasi kumarinda eWarren Hills pachiitiko chapindwa nevatsigiri vake vakawanda vachityora mutemo wekudzivirira COVID-19. Mazana nemazana aungana kumakuva eWarren Hills achiparadzana na Saul Jah Love uye vange vachitungamira chirongwa chekuradzikwa kwake vatadza kudzinga vanhu kuti pasare pane vanhu makumi matatu chete sezvinodiwa nemutemo wenational lockdown wekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Vataura vakamirira mhuri yake vaSolomon Musaka vatenda mhomho yaungana nhasi vachiti kunyange hazvo varasikirwa nekushaya kwaSoldier Love vasimbiswa nekufara nerudo rwaratidzwa nevaimbi shamwari vatsigiri vake pamwe nehurumende.
Nasi, you came in your numbers. Kune COVID mazwano, but maratidza kuti ha COVID or no COVID. Tirikuenda kunoviga umwe wenyu. I thank you so much for telling us in large numbers.
Gurukota redunhu reHarare vaOliver Chidau vange varipowo vakati kunyange hazvo vazhinji mhuri yake vange vasingatsigiri kuti aite zvemimhanzi vakaona tarenda rake abudirira pabasa rake.
The rest of the family were against his choice as soon as a career, with one relative asking him, wakamboona ani gwenyambira kwamusaka. However, as he's telling me his career is gone,
so Soldier Love akaimba dzimbo dzakawanda kusanganisira pamamonya ipapo, kana ndafa, dai upenyu hwaitengwa nedzimwe. Soldier Love akashaya nemusi wechipiri mushure mekurwara nechirwere cheshuga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nekodzoro dzevanhu dzinoti hadzisi kufara nedanho rakatorwa nemunyori wemabasa muZANU-PF vaObert Mpofu vachiudza munyori wedare remakurukota vaMishek Sibanda zvokuita pakuradzikwa kwaSoldier Love zvichitevera kupiwa kwakaitwa muimbi uyu ruremekedzo rwegamba rakarwira rusununguko. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembeko weAfrica vaDewa Mavhinga vanoti panofanirwa kupatsanurwa pamasimba ebato nemasimba evanhu vari muhurumende. VaMavhinga vanoti zvakaitwa navamupofu hazvizi pamutemo. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamupofu kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Takundikanawo kubata mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF atafadzwa mugwadi sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi ZANU-PF inogara yakati ihombe kudarika hurumende izvo zvinoipa masimba ekuita zvainoda. Ngatinzwe vaMavhinga vachitsanangura.
VaObert Mpofu vanomiririra ZANU-PF, havana kodzero pamutemo wekuti vaudze vaMishek Sibanda vanoshandira hurumende yeZimbabwe zvekuita pamusoro pekushaya kwaSoldier Love, Solomon Musaka. Vaifanira kupa chikumbiro chavo asi kuhurumende voremekedza mukupatsanurwa kunoitwa masimba pakati pebato reZANU-PF nehurumende yenyika ise yeZimbabwe.
ZANU-PF inogara yakati izvo iyo ihombe kudarika hurumende, munozvitora sei?
Pamutemo nepasika reZimbabwe hazvisi izvo. Hazvisi pamutemo, bato rezvematongerwo enyika riri pasi pehurumende. Vanomiri Quality Bureau vari pasi pemakurukota ehurumende, nekuti pamutemo chinozivikanwa ihurumende, mari inenge ichishandiswa ndeye hurumende inobva kuvanhu vanobisa mari dzemitero. Nekudaro chinofanira kuti chitungamidzwe chichienda pamusoro chichitevedzera mutemo, ihurumende kwete bato rezvematongerwo enyika ZANU-PF.
Pave nemakore anodarika makumi mana ZANU-PF ichiita maitiro akadai ayo amuri kuti imimi ari kunze kwebumbiro remitemo, zvii zvingaitwe kuitira kuti mitemo yenyika inge ichitevedzwa panyaya dzakadai?
Vanotungamira zvematongerwo enyika mapato akasiyana uyezve vemasangano akazvimirira kuti varambe vachisairira zvachose hurumende iremekedze mitemo. Tinoona kuti nezuro chaiye yakataura kutsutsumwa kwekuti nyika yeZimbabwe haisi kuremekedza kodzero nemitero. Vanhu ngavarambe vachitaura masangano akazvimirira ega nemasangano epasi rose kusairira zvachose kuti hurumende yeZimbabwe itange kuremekedza mitemo ichipatsanura masimba ebato reZANU-PF nehurumende yeZimbabwe.
Zvamuri kutaura izvo vaMavhinga zvinhu zvagara zvichiitika kwemakore atiri kutaura iwaya anodarika makumi mana. Chii chiri kupa kuti zvinhu zvisasanduke zvirambe zvakangaita sezvazvakanga zviri kubva muna 1980?
Dambudziko guru ndechekutanga, ZANU-PF inenge ichi kupona nekutora masimba ya hurumende neku tsirofanira kunge ari ku hurumende uyezvewo vanhu mukati meZimbabwe vemasangano akasiyana siyana nevari kunzanya runzira chaizvo kuti ZANU-PF isandure maitiro ayo kana kusairirwa haitirimuki inoramba ichiita zvainongoita makore kuona kuti zvechokwadi mhuri yeZimbabwe yaramba pasi rose vanhu varamba kuremekedza mitemo inozotirimuka ndokunge vanhu varamba vachitaridzira kuti kwete izvi hazvisi izvo asi iko zvino kana vanhu vakaramba vakanyarara ZANU-PF inobva yatowedzera kuramba ichivhiringa mitemo nebumbiro remitemo renyika.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vachitaura vari kuBritain. Nhengo dzebato reMDC Alliance 12 dzasungwa nhasi pamahofisi ebato iri muchinhoi apo dzinoti dzanga dzichironga urongwa hwokuviga nhengo yadzo yakafa nezuro. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura vasati vatorerwa nharembozha yavo, murongi wemisangano mudunhu vaBlessing Mandava vati hapana mhosva yavapara sezvo vanga vachironga nezvenhamo yenhengo yavo. Vamandava vati vasungwa nemasoja matatu anga akapakatira pfuti pamwe nemapurisa manomwe.
12 members zemanagement zemashonal and west MDC alliance dzatorwa at gunpoint nemasoja anosvika iwo 6 nemapurisa zvakare anosvika 7 pachahouse pavo muchinhoi uko pavanga vari kustrategiza nyaya yekurufu reward 4 member Kembo kashaika nezuro uno.
Vamandava vati havasati vaudzwa kuti mhosva yavo ndeyei.
Hapana kana charge yangopiwa vabatangotorwa ndokunokandwa mufenzi iko zvino titori pachinhoi central police station vatangokandwa tese tiripo 12.
Asi mukuru wemapurisa mudunhu remashonal and west Inspector Margaret Chitove vati hapana zvavari kuziva nezvekusungwa kwenhengo dzeMDC Alliance. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Squatchayo vati kuita kwemapurisa kunoratidza kuti vari kutumwa kushungurudza nhengo dzavo. VaSquatchayo vati chinoshamisa ndechekuti nhengo dzebato reZANU-PF dziri kuunganidza vanhu pamisangano uye vari kuita misangano yavo asi mapurisa hapana zvavari kuita.
Bato reZANU-PF bato rapererwa, bato risikasarudziki, bato rinoshandisa chisimba, bato rinoshandisa mapurisa zvisizvo, rinoshandisa makotsi zvisizvo, riri kuda kuendera mberi richiita saizvozvo kushandisa mapazi ehurumende zvisina kunaka kuita zvido zvaro. Tinozviziva vari kuita zvinotyisa iwe nguva ino COVID, vari kuita marali, vari kuita maelections avo, vari kuita zvakawanda, mapati chaichaiwo vari kuita kubato reZANU-PF.
Imwewo nyaya, bato reMDC Alliance rinoti rinochema pamwe chete nevanhu vedunhu reMashonal and East nenyika yose nekufa kwaIshe Nyamukoho vanozivikanwa nezita rekuti Samson Kasande. MDC Alliance inoti Ishe Nyamukoho munhu aida runyararo uye aikurudzira kuti vanhu vazvishandire kwete kugara vachingopema. Munyori wezvematunhu muMDC Alliance Vasiso Zvidzai vati vanoshuvira dzidziso yakasiyiwa naIshe Nyamukoho yekuenzanisa vanhu kuzvishandira pamwe nekutevedzera mitemo zvavakasiyira nyika yose. Ishe Nyamukoho avakamboita Senate vakashaya nemusi wechina manheru vava nemakore makumi masere nemapfumbamwe. Vasiya mudzimai Dokas nevana vashanu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rezveutano rinoti matunhu ose ave nenhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Guta reBruwai rakapiwa mishonga yenhomba inosvika zviuru 10 nezvitatu nemazana maviri 13,200 iyo ichatanga kupiwa vanhu nemusi wemuvhuro. Dunhu reMatabeleland North rakapiwa nhomba inosvika zviuru zvisere nemazana matanhatu negumi. Matabeleland South ikawanawo zviuru 10 nechimwe, ukuwo Midlands ikawana zviuru 10 nechimwe nemazana mashanu. Mishonga yedunhu reBulawayo ichange ichichengetwa nekanzuro yeguta iri. Studio 7 haina kukwanisa kubata meya weguta iri vaSolomon Mugoni kuti tinzwe kuti mishonga iyi yakachengetedzwa zvakadii. asi takwanisa kubata nhengo yekomiti yezveutano mukanzuro iyi. Kanzuro asinikiwe Mutanda kuti tinzwe zviri kuitika. Achange achichengeterwa kupi majection enhombai?
Majections edu atosvika tamatambira nezuro, saka tatovachengeta mustove yecity council. Ari kutochengetwa nemapurisa ezetherapy and nemapurisa ecity council.
Kanzuri yenyu ine zvikwanisiro here zvekuti inge ichikwanisa kuchengeta mishonga iyi nenzira kwayo? Pakasvika mishonga iyi vanhu vemubhuruwayo vakatambira sei?
Ya, zvamakatotaura ndezvekutoti munoziziva kutoti kune mamixed feelings. Vamwe vakatozvigadzira nemaoko ese because havachazivi kutoti chii chiri kuzoitika. Vamwe vari kutotaura because vari kutotya nenyaya yemasocial media. You know kuti zvinhu zvakawanda zvakatobuda nemasocial media zvichitonzi mavaccinations. Injections are kutouya aya, they are there to maybe get rid of my Africans. Zvinhu zvakadaro vamwe vari kutozvitambira nemaoko ese because havachazivi kutoti chirwere ichi chinopera rini. Saka they are just mixed feelings kutoti vamwe vari kuzvigachira nemaoko ese, vamwe vari kutoshora because zvinhu mastatements anotobuda, information inenge ichitobuda masocial media yakatoti wandei. But ndingatototi maybe 3/4 of the people vakuri kutozvigamuchira nemaoko ese, vamwe vari kutofara but maybe vashoma-shoma ndo vasinga, even ivo vasinganzwisisi vari kutoshaya kana kuti havasi kuwana enough information or they are getting negative information. But zvandingatotaura ndezvokutoti vakawanda vari kutozvigamuchira nemaoko ese.
Sakanzura anomirira vanhu, mukana wenyu ukasvika muchange muchibayiwa here nhomba iyi?
Yes, I'll be one of the first people vakutoinda kuti tinobayiwa because we as a leader you need to kutoti newewo leader neexample. Haunga utokurudziri vanhu kuti vaende kobaya iwewo usingabayi. And zvandingatotaura ndezvekuti injections aya it's not a forced matter, it's voluntary.
Nenge yekomiti yezveutano muBulawayo City Council, Kanzuro asinikiwe Mutanda vachitaura vari parunhare vari muBulawayo. Tichiri panyaya yeCovid-19, vanhu gumi vakafa nechirwere ichi nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pachiuru nemazana mana nemakumi matatu 1430. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana manomwe negumi 35,710. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vatanga urongwa hwavo hwekuda kumutsiridza chibvumirano chezvombo zvenuclear chakaitwa muna 2015 pakati peIran nenyika dzakabudirira. VaBiden vanoti vanoda kuti paitwe nhaurirano panyaya dzechibvumirano chezvombo zvenuclear. Vari kutsigira urongwa uhu vanoti vaBiden vanofanirwa kuona kuti kana chibvumirano ichi chikamutsiridzwa chive nehwaro hwenguva yakareba. Asi vari kupikisa danho ravaBiden rekutaurirana neIran iri. Vari kuti vaBiden vanofanirwa kuomesera Iran kuti ipinde muchibvumirano ichi ichida kana isingadi. Kambani inoita basa rekuchengetedzwa kwenyika uye iri yasahwira vevaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump va Eric Prince. Inonzi yakachikora mitemo ye United Nations inorambidza kutengesera Libya zvombo. Izvi zviri mugwaro reongororo yakaitwa nenyanzvi dze United Nations uye gwaro iri rava mumaoko e United Nations Security Council. Yashika nguwe kutichenda kuchurongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyauye ndiri muWashington. Nasi taisa rombo rakanaka tichange tiri kunzwa mazwi enyaradzo kumhuri yemuimbi Soldier Love uyo akashaya kubva kuchirwere cheshuga. Soldier Love akazvarwa achinzi iye Soul Musaka, asi pamusoro pemusambo wake wedanso akange akuziwa nekunzi Soldier Love chibaba baba kana kuti Sauro. Regai tinzwe zviri kutaurwa nemadzimai pamusoro peupenyu uyezve dzimbo dzavaifarira dzemuimbi uyu.
Makadini muri yeZimbabwe, ini ndinoitwa Gladys kana kuti amai Clara Simbi. Ndiri kuBotswana kumusha ndichibva kuZimbabwe kushamva Machifi Bushu muvillage Masindi. Ndinoti nematambudziko kumuri yeZimbabwe, chokwadi tarwadziwa, tarasikirwa nemwana anga achitifadza, anga achitiimbira nziyo dzaititandadza mukati menyika, nziyo dzaifadza vazhinji. Aiwa tarwadziwa zvikuru, mwoyo wekubereka unorwadza, tiri kurwadziwa zvakanyanya nekurasikirwa nemwana wedu aitifadza, aitiimbira nziyo dzaifadza. Kwauri weSoldier Love, tinoti zorora mweya wako ngauzorora murugare, rufu inzira yedu chose, nesuwo tichatevera, ufambe zvakanaka. Tinokurangarira nenziyo dzakatatisiyira kunyanya Chigunduru, Chibaba Chibaba pamamonya ipapo. Aiwa tinoamba tichikurangarira, hanzi mwana wani kwamaisitembeni. Aiwa tiri kuchema, tiri kurwadziwa, asi napana zvokuita, tinongotizorora murugare.
Makadiko mhuri yeZimbabwe, ini ndinoitwa Mai Samaita, ndiri muno muPretoria kumusha. Ndinobva Masvingo. Tine urombo nekurasikirwa negamba redu raitiva raidza munguva yekufara raibata vanhu vese vakuru nevadiki. Tabatikana tarwadziwa nekurasikirwa nemunhu akadai, nokuti ukaona chero vanhu vechikuru chaivo vachinzwisisa nekuziva nezera raanga ari, tinoona kuti anga ari munhu anga achivaraidza vanhu vazhinji. Mhuri yekwaSoldier Love, tine urombo.
Ndinoitwa Rusen Gadini, ndinobva Kagarahwa. Ndakawanikwa kwaMatona, ndiri kubatawo maoko nedambudziko rakaitika ramukoma Soldier Love. Yenshi rakarwadza munhu wose. Ndinoti dai Mwari afamba navo zvakanaka, pakuchengetwa kwavo muchengete zvakanaka.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyauye, ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekuwaniswa kwedzidziso mumaruwa akasiyana-siyana pamusoro penhomba yeCOVID-19 iyo iri kutarisirwa kutanga kubayiwa vanhu vakawanda mumatunhu akasiyana-siyana nemusi wemuvhuro. Muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, Varusike.
Aiwa, tinotenda.
Varusike, sangano renyu ranga richichema-chema nenyaya yekushayikwa kwedzidziso yakakwana pamusoro penhomba yeCOVID-19. Asi tinoona kuti hurumende mumazuva maviri matatu yaya apfuura yanga ichipa dzidziso iyoyo kumatunhu akasiyana siyana pamusoro penhomba iyoyi. Munotii nedanho iro ratorwa nehurumende?
Chekutanga ndingati dzidziso huru yatakawana yakabva apo gurukota rezveutano vanova vice president zvakare vakazvipira kuita ivo munhu wekutanga kubaiwa nhomba yeCOVID-19. Izvozvo zvakapa veruzhinji yandingati confidence nekupa veruzhinji yatingati utungamiriri watinenge tichitarisira kubva kune vakuru vedu. Saka iyo confidence yakapiwa veruzhinji naVP vachiwenga vachizvipira ivo kutanga kubaiwa nhomba iyoyi ndoo yatingati dzidziso yekutanga yakapiwa kuruzhinji rweZimbabwe. Tinogamuchirawo zvekare kuti hurumende yazozviona zvakakosha kuti vanhu vapihwe dzidziso maringe nenhau yevhaksini yeCOVID-19. Hongu zvingadai zvakatinonokei nekuda kwekuti taitarisira kuti dai dzidziso iyi yakatotanga kubva pairongwa zvekuwinza nhomba iyi, asi pachirungu vanoti better late than never.
Tichitarisawo varusike kuti vanhu vari kupiwa dzidziso iyoyi kwasara tingati mazuva matatu mana kuti inge ichitanga kubayiwa matunhu mavo, munofunga here kuti veruzhinji vanenge vabuda nechisungo chekuti votora here nhomba iyi kana kuti kwete mukati memazuva mana iwayo?
Zvinogona kuita hazvo musiyano. Tichitarisa kuti dai dzidziso iyi yakatanga kare, ndinoda kuti kugamuchira nhomba iyi kwainge kuri pamusoro-soro, asi nekuda kwekuti dzidziso yakutoitwa apo vanhu vari kubva vabayiwa ipapo ipapo, havashayikwe vanhu vazhinji vanenge vachiri kugunun'una, vanenge vachiri kusagutsikana, takatarisana nenhau yenhomba iyoyi. Saka zvinogona kudzikisira yatingati uptake yevanhu vanozvipira kuti ini ndikuzvipira kuti ndibayiwe kuitira kuti ndizvidzivirire kubva kuchirwere ichi. Hongu hurumende iri kuti hazvisi kumanikidzwa munhu, asi tinozviziva tese kuti nhomba iyi inyatsoshanda zvakanaka ndokunge kwabayiwa vanhu vakawandisa zvikuru kuitira kuti tiwane kudzivirirwa kwevanhu vakawanda. Saka hazvishamise kuona pane vamwe vanogona kusazvipira kubayiwa nhomba iyi.
Sangano renyu rati rawanawo here mashoko ari kudzidziswa vanhu pamusoro penhomba iyi? Tichinzwa kuti vamwe vari kuti ine mamwe mapoka evanhu vari kunzi havakufanira kunge vachibayiwa nhomba idzodzi nokuti dzinogona kuzovakanganisa utano hwavo.
Hongu tirikuwana hedu mukana wekusangana nevakawana mukana wokuatenda yavakaita yeTOT Training of Trainers. Asi ipapo zvekare isusu tanga tichitiwo kuhurumende, Zimbabwe haisiriyo nyika yatanga kubaya nhomba iyi. Dai Zimbabwe yanga yateedzerawo zvekare maguidelines eWHO, mabest practice ari kuitwa kune dzimwe nyika. Zvatiri kunzwa izvozvo zvekunzi vamwe vanhu vane makore ari pasi pemakore akati kuti havasi kuzobayiwa, vamwe vane machronic disease vane zvirwere zvavainazvo havasi kubayiwa, izvozvo tinenge tisingazvitarisire. Nekuti nyangwe iye mukuru wacho weWHO vaTedros vakabuda vachiti no one is safe until everyone is safe, zvichireva kuti hazvibetsere kubaya vamwe vachisiyiwa nekuda kwekuti hatizokwanisa kukunda chirwere ichi cheCOVID-19.
Manga makateerera kumukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonika ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakanganwe kugara makapfeka mamaski nguva dzose uye kugeza maoko enyu kuitira kuti agare akachena. Murare zvakanaka vateereri weStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Raichoto ndichitevhenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Soku izikati senda baku VOA Njebele.